manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kubvumbi 12/2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi. Dara reparamende rinozivisa kuti muzvare Tokozani Kupe. Vanzi havachamirira zvido zveMDCT sekutaura kwetsamba yabva kuMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. House of Assembly inoenda kuzororo isina kupedza kuzeya nyaya yemitemo yesarudzo. Dzimwe nhengo dzezanu PF dzochema zvichitevera kutsikwa konzi kwadzinoti dziri kuitwa musarudzo dzemaprimary mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kafano batachi nzvimbo chemutungamiriri weNational Assembly vaRuben Marumahoko vazivisa dare iri nhasi kuti vatambira tsamba kubva kubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa richivazivisa kuti muzvare Tokozani Kupe havachamiriri zvido zvebato iri. VaMarumahoko vati vachatora matanho anodiwa pamutemo kuzivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti chigaro chamuzvare Kupe kudunhu reBulawayo Metropolitan hachisisina anochimiririra. Asi muzvare Kupe vanoti vashamiswa zvikuru nemaitiro aya nekuti vainge vaendesa tsamba kuna mabharani mukuru wedare kana kuti Clerk of Parliament vaKennedy Chokuda vachivazivisa kuti vambomira kuzeya nyaya dzeMDC kusvika dzagadziriswa kumatare. Hatina kukwanisa kubata vachokuda sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti vari pazororo nekudaro havana zvekutaura pari zvino. Pasi pebumbiro remutemo chikamu chechimakumi maviri nepfumbamwe kana kuti Section 129 of 1 bato rinokwanisa kuti nhengo yaro idzingwe muparamende kana ichinge isisiri nhengo yebato racho. Semienzaniso, Zanu PF yakadzinga nhengo dzedare reparamende neSenate dzinosvika makumi maviri dzainzi inhengo dzechikwata cheG40. Rimwe gweta rinombomirira amai Kupe muzvinafundo Love More Maduku vati muzvare Kupe vanokwanisa kukwikwidza nyaya iyi kumatare. Tichiri panyaya iyoyi, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo muzvare Kupe avo vanoti zviri pachena kuti dare reparamende riri kutora divi panyaya iyi uye vachakwikwidza kumatare.
Tinoshamisika zvikuru nekutoti ini ndindakatanga kunyorera parliament. Ndikanyorera parliament kuti isusu seMDC tine problem neissue yeleadership. Sezve muchiziva kuti mutungamiri wedu akashaika. Constitution yedu inoreva kuti kana mutungamiri ashaika kunofanirwa kuita extraordinary congress iriyo ichazoenda kunoshara. Achazoita mutungamiri weMDC. Saka ndakanyorera paramende kuti ndizozvirikuitika izvozvo. Saka musatevere kana kuti ndeiripi divi richazouya richitaura nekuti vanoda kuti verikole umwe munhu. Nekutoti hatisati tagadzirisa nyaya dzeleadership yeMDC. Saka ndatotashamara paramende yakutotora masaizi. Paramende ndiya kutodecida kuti ivo vanoda kufavor ipi MDC. Musi wa18 March takataura tikati isusu we are going to retain the MDC. And then this way MDC akavamba muna 1999. Nekutoti tiri kutevera constitution yepati. Achamisa negrupu racho havasita kutevera constitution. Vakutoshandisa violence kutotora masimba. Isusu tikati kwete tine bumbiro nemutemo nekutoti bumbiro nemutemo rinofanira kurespectiwa. ndiro rinotaura kuti bato rinofanirwa kuita izvo harifanirwi kuita izvo. Ndiro rinoprotekta maindividuals, maminority groups, rinoprotekta mavulnerable groups. Saka ivo havasi kuzvira zvese izvozvo. Saka inini ndakatoshezera extraordinary congress ichazoitwa musi wa21 April, tikatoti munhu wese weMDC anokodzera kuya kucongress anofanirwa kuuya kuti atiuye kuzoshara achazoita mutungamiriri wepati. Bati parliamendi yachatondishamisa zvikurusa nekutoti vatotora masaizi.
Asi muchaenda here kumatare Dr. Kupe muchikwikwidza zvataurwa nedare reparamende izvi?
Zvechokwadi ndichazoenda kumatare nekutoti handisati ndamboona inini situation nekutoti watonyorera dare retsamba uchivataura kuti kune maproblems avo. Vobva vareceiva ine tsamba votenga kuactiona tsamba iyeye havasati naactiona tsamba yavo. Zvinoreva kuti parliamendi yatodecida kushara kuti ivo vanoenda kushanda neupi wacho havasi kushanda neumwe wacho. Inini ndichazoenda kumatare kuti matare oita justice.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDC Dr. Thokozani Kupe vange vari parunare kuBulawayo na Blessing Zulu weStudio 7. Nengo dzeparamende idzo dzakakokwa zvechimbi chimbi svondo rino kuti dzizozeya bhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill dzadzokera zvakare kuzororo dzisina kuzeya bhiri iri mushure mekunge dzabvumirana kuti dzinoda nguva yekuongorora zvitsva zviri mubhiri iri. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Nemusi wechipiri, nengo dzeMDCT dzakaramba kunzwa bhiri iri dzichiti dzaida kumboongorora maamendments ainge auya negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi nezuro. Vaziyambi ziyambi vakaramba kutura bhiri iri vachiti amai Priscilla Misairambwi Mushonga avo vanewo maamendments ari kuda kuzeiwa vange vasiri mudare. Amai Misairambwi Mushonga vange vasiri mudare zvakare nhasi. Vanokokera nengo dzeMDCT muparamende vaInnocent Konese vaudza Studio 7 kuti vafonerwa navaziyambi kuti vapanane nguva yekuzeya maamendments matsva kubva kumapato ese vozozeya bhiri iri pavanodzoka kuzororo.
Pane dzimwewo nhengo dzekumati ese dziri kuda kunatsoongorora nekuona maamendments aripo. Saka pamusana paizvozvo tataurirana vakachindionesawo kuti nemamirira zvakaita zvinenge zvakakosha kuti tizokurukura pamusoro pemaamendments iwaya patinodzoka tabva kuadjenimendi yatichange tichizoita zuva ranhasi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti hapachina nguva yekuti nengo dzeparamende dzirambe dzichienda kuzororo dzisina kugadzirisa mutemo uyu nekuti nguva yesarudzo yave pedyo.
Tiri kumhanyidzana nenguva. Mutemo inoda kuti igadziriswe ngaigadziriswe paine nguva, kwete chete mutemo wezvenyaya dzekuvhota. Asiwo mimwe mitemo inombunyikidza vanhu, inovhiringa kodzero dzevanhu, inofanira kubiswa kuti pave nejechetere panyaya dzezvesarudzo muZimbabwe. Zimbabwe igone kupinda musarudzo dzine runyararo dzisina mhirizhonga. Zvese izvi zvinoda kuti zviitwe nenguva, kwete kuti iko zvino tava kunzwa kuti dare reparamendi rambomira nyaya idzi kusvika mwedzi unouya. Nguva hapana.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vati nengo dzeparamende hadzifaniri kumhanyira kuzororo nyaya iyi isina kugadziriswa.
Izvo vari kuita zvinoratidza kuti havasi serious about nyaya yemareforms and havasi serious about the impact of running an election whose results will be contested. Nyaya yeZimbabwe yedambudziko rataita inyaya yekuti maelections omuZimbabwe since 2000 have been contested and the leadership yakabuda maelections kubva muna 2000 haisi leadership iri kutaridza zvido zvevanhu.
Zvichakadai munyika maita mutauro zvichitevera kusvika munyika nezuro kweimwe ndege yakatengwa nehurumende kumalaysia pasi pekambani yeZimbabwe Airways. Dzimwe nengo dzeparamende dzakumbira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuti vatsanangurire nyika yese kuti zviri kufamba sei uye kuti muridzi wekambani iyi ndiani. Nengo isina bato rainomirira asi vachimirira Norton Vatemba Muliswa vati vaGumbo vanofanirawo kutsanangura kuti ndivanani varidzi veZimbabwe Airways uye pamwe nekuti varidzi vekambani yeZimbabwe Aviation Leasing Company ndivanani, sezvo pane runyere kuperwe kuti kambani iyi yakanyoreswa kuSingapore.
Zimbabwe Airways structures must be, shareholders must be known who they are, and the company.
Tinoda kuziva kuti varidzive kambani ya Zimbabwe Airways ndivanani. Tinodawo kuziva varidzive kambani yairi kushanda nayo. Saka zvese izvi tinozvida mumashoko achataurwa naminista, nekuti zvakakosha kuti tisarambe tichibvunza bvunza.
Vagumbo vati vachaita izvi uye vatimanyepo okuti ZALC ikambani yekuSingapore vachiti ikambani yemuZimbabwe. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rati pane zvakawanda zvisina kujeka panyaya iyi zvinoda kuongororwa. PDP inoti iyo nevamwe vayo vari muMDC Alliance vanoda kuti paungwe commission ichaongorora kuti chii chakaitika uye paramende iongorore kutengwa kwendege idzi. PDP inoda kuziva kuti kushandisa ndege idzi hakupinzi vanhu munjodzi here, sezvo Malaysian Airways yakatengesa ndege idzi mushure mokurega kudzishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu reMashonaland West dzinoti hadzisi kufara nemari dzavakabhadhariswa kuitira kuti magwaro avo atambirwe sevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vose vari kuda kukwikwidza kuita makanzura emumadhorobha vaifanirwa kubhadhara madhora zana negumi, vakabhadhariswa madhora zana nemakumi maviri emadhora, zvichinzi gumi remadhora raizoshandiswa kubhadhara mutero wekutumira mari iyi kubhanga reFirst Bank Corporation kana kuti FBC iro rinoshandiswa neZANU PF. Vari kuda kukwidza muzvigaro zvomuparamende vakabhadhariswa madhora makumi maviri pamusoro, izvo vari kuchema-chema vachiti huori huri kuitika mubato kutyora mutemo yavanoisa sebato riri kutonga. Imwe nhengo yeZANU PF iyo iri kukwikwidza kukaribha asi isingade kuzivikanwa nezvita inoti yakabhadhara madhora makumi maviri pamusoro, vachinzi mari iyi inozobatwa paeco cash kana mari yave kutumirwa kubhanga.
Itabatanzizo kana usina cash kana iri eco cash unobhadhara 120 mutirakaa 120 then uku kumakadzi pane posi makadzi aboda baiti unobhadhara kuti kiri dzose kubvi kuposi musikepe
Mubati wehomwe mudunhu reMashonaland West uye vari mumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna vanoti havazive kuti kune mari yaibhadharwa mumafoni evashandi vebato. VaNduna vanoti mari yaifanirwa kubhadharwa kubhanga rebato rekuFBC, asi vanoti zvisinei vachaongorora mafambisirwo aiitwa kubhadharwa kwemari apo vanenge voita audit. Nyanzvi yezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti kuita kweZANU PF uku kwekutyora mutemo nekuita mitengo miviri mucherechedzo wekuti havarevese kana vachiti vari kurwisa uhuri munyika.
Ndinoti ZANU PF vakuita zvinhu 2 kaunti vakuitwa ngevane zviso zviviri, kuti kune rimwe side vanoita zvakadai so, kune rimwe side vachiita zvakadai so. Saka kwatiri toona nge vari kutinyengedza, nokutizo ivo kana vati sezvo ivo vari kutonga, kana vati munhu wese ngaiti chakadai so, tine chitotarisirwa kuti ivo pachavo sezvo vari kutonga vachatevedzerawo chi iyo murayiro yavanenge vapo kune munhu wese.
Imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vose vari kuda kukwikwidza vanoti vakamanikidzwa kubhadhara madhora makumi matanhatu ekuve nhengo yebato kwemakore mashanu apfuura nemadhora matatu ekutenga kadhi dzva rechizvino zvino. Asi vaNduna vanoti vose vakabhadhara mari yekuve nhengo vainge vasina humbo hwekuti vaibhadhara mari dzekuve nhengo pamwedzi wega wega. Nhengo dzebato dzinoti kuita kwakadai chitsotsi sezvo vachiziva kuti hakuna munhu anochengeta marisiti kwemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona. Makaterera kustudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu ari kudiwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti ave gurukota rinoona nezvekunze kweAfrica vaMike Pompeo, avo vanova mukuru webazi revasori muAmerica, vaudza komiti yedare reSenate inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti mashoko ekuti munhu anoda zvehondo haasi echokwadi. Vatiwo vakadomwa kuva gurukota vachava munhu achashanda zvikuru kuti America ive neukama nedzimwe nyika une chiremera. Ukraine yaramba kutambira hurongwa huri kurongwa neRussia hwekufambisa gasi kubva kukambani yeGazprom. Ukraine inoti hurongwa uhu hunogona kuvhiringa zviri kuedza kuitwa nedzimwe nyika dzemuEurope zvekuedza kunyengetedza dzimwe nyika dzemuEurope kubvisa kusatambira kwadzo hurongwa hweNord Stream 2. Nyaya yekuti vaNelson Chamisa vari kutungamira chimwe chikwata cheMDCT vanokwanisa kudzinga Dr. Thokozani Kupe, avo vari kuzvitiwo ndivo mutungamiri chaiye ari pamutemo iri kutemesa magweta musoro zvichiunza kusawirirana panyaya iyi. Vamwe vanoti dare reparamende rakurumidza kumedza kutsenga richada, asi vamwe vachiti kana hurumende yakatombopa chikwata chavachamisa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika, uyu mucherechedzo wekuti ndivo vari panyanga. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari mutauriri weMDC inotungamirirwa naDr. Kupe vaObed Gutu uye rimwe gweta vari mukokeri weMDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Totanga kunzwa kubva kuna vaGonese.
Zuva ranhasi vanga vari acting speaker vaRuben Marumahoko vataurira dare kuti vatambira tsamba kubva kuMovement for Democratic Change T inotaura iyo kuti Dr. Thokozani Kupe havachamiririri zvido zvebato reMDCT zvichienderana nezviri mubumbiro guru renyika yedu yeZimbabwe, section 129K. Zvinotaura izvo kuti kana munhu asisiri nhengo yebato rezvematongerwo enyika raakasarudzwa achimiririra, endi pati iyoyo yanyora tsamba kuna spika kana kuti purezidhendi weSenate zichibva kuti nhengo iyoyo iri muimba ipi yacho, ichitaura kuti munhu iyeye asiri memba webato rayo. Saka mukuburikidza zvandiri kutaura izvozvo, vamarumahoko vabva vataurira dare kuti amaikupe havasiri nhengo yeparamende, uyezve pakaita zvinoda kuitwa kuti zeki Zimbabwe Electoral Commission iziviswe nezvaitika izvozvo.
Vagutu, tichitarisa pamutemo, amaikupe vanokwanisa here kupikisa zvataurwa navamarumahoko izvo?
Ichokwadi, vanokwanisa. Tinoziva hedu kuti section 121 in brackets K yebumbiro romutemo ndo zvainonyora izvozvo, zvokuti kana munhu achinzi haasisiri nhengo yebato rakanga ari nhengo paakapinda muparamendi, bato iroro rine kodzero yokumuita recall kubva either National Assembly kana ku Senate. Zvino nyaya iripo ende kuti pachine makakatanwa atori kumatare panyaya yekuti MDCT chayo chayo inonzi itikangoti pamutemo iri legitimate kana kuti iri pamurao ndeipi. Saka ndoda kuti vatereri vaziye kuti mangwana musi wechishanu nenguva idzo dzinoita 2 o'clock dzamasikati patori nenyaya ichange ichinzwika kudare guru rehigh court kuguta reBulawayo ichange ichizotongwa na Honorable Justice Francis Bere. Inyaya tikangoti yakakwidzwa nevanozviti ndo vari kutungamirira MDC yavachamisa vachitivo maikupe neni navabhebhe hatifanirwi kunge tichishandisa zita rokuti MDCT. Saka iyi nyaya iyi tiri kuikwikwidza manhasi aye makuseni tofaila atingangotiwo muchirungu anonziwa maopposing papers kana notice of opposition ya tiri kumiririrwa naprofesa muzvinafundo Lovemore Maduku.
Vagonesa, hamuna kurwidza kumedza kutsenga kuchada here apa tichitarisa zviri kutaurwa navaguta?
Kwete, tofanira kuyeuka tese kuti chinonzi bato rezvematongerwo enyika haasiri munhu umwe chete. Bato rimwe nerimwe rine mapazi akasiyana siyana. Sebato reMDC tinoti isusu bazi redu guru iCongress, toteera bazi rinoteera rinonzi National Council. Pakati semacongress ese, National Council ndiyo inonzi supreme decision making organ yebato. Zvichiteera kusangana kwakaita National Council yebato redu amai Thokozani Khupe pamwe chete navaAbednego Bhebhe navaGutu vakadzingwa zviri pamutemo kubva mubato redu.
Vaguta,
inonzi National Council iyoyo yakaitwa yakagara itori under contest.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naDr. Khupe vaObed Gutu, manzwawo zvekare kubva kune rimwe gweta uye vari mukokweri weMDCT mudare reParamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vari parunare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Kutapwa nekubudiswa kwenhau mumapepa nhau chinhu chakakosha zvikuru kunyanya panguva yasarudzo, asi nekuda kwekuti pane mapato akawanda achakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika gore rino, vamwe vanhu vave nemibvunzo yekuti vatori venhau vachakwanisa kuita mabasa avo sezvavakafanira here. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau uye ari nhengo yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, Tafuma Machakaire, anoti sarudzo dzichaitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika. Machakaira anoti kubviswa pachigaro kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, kufa kwemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, pamwe nekuvepo kwemapato akawanda anoda kukwikwidza musarudzo kunopa vatapi venhau mutoro wakakura wekuti vatsanangurire veruzhinji zvizere nezviri kuitika mune zvematongerwo enyika kuitira kuti vanhu vakwanise kusarudza zvine ungwaru vanhu vachavatungamirira.
Iye zvino ndiri kumaruwa elubane kwandaitaura nevamwe zvichi vabvunza kuti vanhu vari kuti chinyi nesarudzo idzi, zvikanzi vamwe vari kutobvunza kuti zvino vamugabe zvavasipo tichavhotera ani. Ndinoona inini kuti ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kunyanya kuongorora sevatori venhau kuti chiri kutarisirwa nevanhu chinyi kubva mune zvakaitika gore rakapera, masandukiri akaitika zvinhu. Nekuti vanhu vavainyanyoziva varivo vatsvangirai navamugabe havapo, uyezve kwaane mapato akawanda zvikuru.
Machakaira anoti zvisinei kuti musarudzo muchave nemapato anokwikwidza akawanda, zvakakosha kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera mune zvematongerwo enyika uye vasinganyore kana kutepfenyura zvinhu zvinokurudzira kutukana, kupokana kana kuvengana munyika. Mutauriri webato reZapu vaiPitule Maposa vanoti zvakakosha kuti mapepa nhau nenhefenyuro kunyanya dzehurumende zvizivise veruzhinji nezvemapato aya pamwe nemagwaro awo ane zvivimbiso zvezvaanotarisira kuita kana akakunda musarudzo kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuita sarudzo yavo neungwaru.
Vatape nao vanofanira kuburitsa zvese zvinotaurwa kana zvinoitwa nemapato ezvematongero enyika pasina kusarudza, zvakare pasina kuketa-keta kuti ndezvipi zvingabuda ndezvipi zvisingabuda, zvatinoti censorship. Ngavangoburitsa zvese zvinotarisirwa, zvakare zvichiburitswa mukuenzaniswa kwemapato ese ezvematongero enyika, whether ndiri kutonga kana kuti ndiri muopposition.
Vamwe vanhu kunyanya vemapato anopikisa vanowanzochema-chema nerekuti mapepanhaune nepfenyuro kunyanya dzehurumende zvinobudisa nhau dzakarerekera kudivi rebato rezanupf. Mumazuva mashoma apfuura, munyori mubazi rekuburitswa kwemashoko vageorge Charamba vakaudza bepanhau rehurumende reChronicle kuti panguva yesarudzo Zimbabwe Electoral Commission ndiyo inenge ine masimba ekuongorora kuti vatapi venhau vanenge vachiita mabasa avo nemazvo here kwakatariswa nyaya dzine chekuita nesarudzo. Mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti mapepanhau nenhepfenyuro zvehurumende zvichiri zvakarerekera kudivi rebato rezanupf.
Mukatarisa zviri kuitwa neZBC, emao mapepa ose ayo anowana mari kubva kuhurumende anoita sokuti ari kubudisa mapato anopikisa. Asi mukada kunatsoongorora zvakakwana, ndezvokuti nyaya dzinobuda ipapo zvinenge zviri zvokutukirira nokusora mapato anopikisa. Kana zvobuda zviri zvekuzanupf, zvinobuda sokuti zvinhu zvakadonha kubva kudenga, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakanakira vanhu vezimbabwe, zvese mutsorendi ndezvekuitika ikoko.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare Theo Machikwana anoti anotsigira maonero ekuti panguva yesarudzo vatapi venhau vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inoita kuti veruzhinji vazive zvinhu zvine udzamu, kwete kupedza nguva vachitaura zvinhu zvisinganyanyobatsira vanhu zvakadai seuwandu hwevanhu vanenge vaenda kumisangano yekutsvaga rutsigiro yemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Pari zvino dare reparamende riri mushishi yekuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo, izvo zvinonzi nevamwe zvichabatsira pakuita kuti mapepanhau nenhepfenyuro zvishande zvisina divi razvakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinorwira kubviswa kwemutongo werufu paserese reAmnesty International rarumbidza nyika dzemusub-Saharan Africa idzo dzinoti zhinji dzacho dziri kubvisa mutongo uyu pamutemo yadzo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vachitaura mushure mekuparurwa kwechinyorwa chavo cheSub-Saharan Africa Death Penalty Report, mumwe mushandi wekuAmnesty International Valoid Kuvea vati vanhu vari kutongerwa rufu muZimbabwe vari kuderera zvakanyanya, uye mugore ra2017 vanhu gumi nemumwe chete ndovakapiwa mutongo uyu nekuda kweshanduko yemubumbiro remutemo yenyika inodzivirira madzimai vechidiki nevakurisa kupiwa mutongo uyu.
2017 ari nguvanga panga paine 11 vanhu vakaira kupiwa mutongo wedeath penalty. Zviri kuenda zvichireducika nekuti ukatasa constitution yedu iko zvino haichabvumidza kuti munhu ane mukuru ane makore akadarika 70 years, kana kuti mudzimai, kana kuti mwana ane makore ari pasi pe21 haachabvumidzwa kupiwa mutongo wedeath penalty. Saka ndozvaita kuti namba iyo idzikire yevanhu vari kuita vari kupiwa mutongo wedeath penalty.
Vakuvheya vanotiwo chishuviro cheAmnesty International ndechekuti mutongo werufu ubviswe zvachose muZimbabwe.
Chishuviro chedu seAmnesty International ndechekuti madeath penalties ese achinjwe kuita life imprisonment. Takamirira kuti mutongo iwoyo ubviswe zvachose. Ndomo chishuviro chedu isu seAmnesty International.
Vakuvheya vanoti sangano ravo rine chivimbo chekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa ine chido chekubvisa mutongo uyu.
Tinotenda Patricia. Muchisazokanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8pm muchakurukurwa nhau yemadzimai ari kubhadhariswa mari kuzvipatara zvehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda bako VOA Ndebele.